manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti taipa yatinoti woni nokuti maongororo edu atikuratidza kuti mvura inge ichizoda kuti inaye zvakanyanya kunyanya zuva remangwana.
Vanhu voyambirwa nezvemafashamu emvura nebazi rezvemamiriro ekunze. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvanga zvakapotera kuBotswana zvodzoswa kumusha. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kopa kuti zvitunha zviore mochari yekuchipatara chemasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezviwanikwa mamiriro ekunze pamwe nekushanyirwa kwenyika kuburikidza neboka rezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department riri kuzivisa nezvekunaya kwemvura yakawanda munyika yose kubva nhasi kusvika muvhuro kusvika musi wechina. Mamwe matunhu achawana mvura yakawandisa kudarika mamwe. Mutauriri weMed Services Department Vatichi Zinyemba vanoti matunhu achawana mvura yakawanda muzuva ranhasi anoti Matabeleland North, Matabeleland South, Masvingo pamwe neMidlands dzimwe nzvimbo dzichawana mvura inodarika mamirimita makumi mashanu kana kuti 50 millimeters mukati memaava makumi maviri nemana. Vazinyemba vanoti kuwanda kwemvura uku kunogona kuzokonzera kuzara kwenzizi nemadhamu izvo zvinogona kuzoisa veruzhinji munjodzi. Vanotiwo mvura iyi ichange ine mhepo yakawanda inogona kudzura miti nekuparadza matenga edzimba uyewo kuti ichange ine mheni. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Iyo mvura yekubvira nezuro kusvika mangwana nani dzimwe nzvimbo dzakawana mvura yakati wandisei chaizvo. Kune unyere kupe zvakare hwekuti pane vanhu vaitwa marundi nemvura yanaya chaizvo kunzvimbo dzekuna naMidlands kunyanyanya kuna Goko asi handima humbo hwakati nyanyei. Chokwadi kuti taipa yatinoti woni nokuti maongororo edu atikuratidza kuti mvura inge ichizoda kuti inaye zvakanyanya kunyanyanya zuva remangwana. Manayiro ari kuita mvurayo zviri kuratidza sokuti mvura iyi yanyanya kunaya nzvimbo dzekunana Mashonaland nedzimwe nzvimbo dzekuHarare maita mamirimita anokwana makumi masere pane dzimwe nzvimbo. Neyambiro yedu iyi tiri kufungidzira kuti mvura iyoyi ingangonaisa kunana Matabeleland South, Masvingo neMidlands zvakare kunana Gweru zvichienda kunana Zvishavanyara tichienda kunana Chipinge iko kuna kuna Chisumbanjongo kwandati mvura yanange yanaya. Saka ndokwatiri kunyanya kuona kuti ichatanga ichinaya ikoko nyanyanyanya madekono ano zvichienda kumberi uko mangwana nemusi wechitatu.
Zvezvingakurudzirwa veruzhinji kuti vaite munguva yakadai yekunaya kwemvura yakawanda.
Tinokurudzira kuti vedu vemusadarika nzizi dzinenge dzazara mvura nokuti zvine njodzi izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti mukukurwe nemvura iyo. Tisingatarise zvakare ipapo zvizi chete kune dzimwe nzvimbo tinogona kungoti mvura ichingouya zvezvo kukashamadza kuti ezvo inga mvura yachouya yakawanda kudasi izvozvo yatinoti pachirungu flash flooding inogona kuitika nemaawa mashomanane anokwana matanhatu ipapo panogona kuita dutu remvura iroro rinogona kuuya. Saka murege kugara panzvimbo dzenyu dzakati derere kana mvura zhinji ichiuya nokuti izvozvezvo chinogona kukonzeresa kuti munge muchikukurwa nemvura iyoyo. Vachairi vedzimota nemabhazi taakuziva kuti taakuenda kukisimusi veduwe kana muchiona kuti njizi dzakazara musadarike. Zvina mhosva kuti ibhazi kana kuti rakazara vanhu rinokukurwa nesimba remvura riya. Saka veduwe tinenge tichikurudzira kuti ngwarirai njodzi inokonzereswa nemvura yakawanda.
Avo vanga vari mutauriri weMed Services Department vaTeach Zinyemba vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare yambomisa vamwe vatungamiri veZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vanove ana mukoti mukanzuru ibasa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vana mukoti vekanzuru yeHarare ava vari kupomerwa mhosva yekupeshedzera vamwe kuti vasaenda kubasa mukuramwa mabasa kwakatanga musi wa4 Mbudzi. Iko zvino vashandi vakawanda vasi kuenda kumabasa vachiita vana mari dzacho. Mumatsamba ekumiswa basa vawana, kanzuru inoti yavamisa basa kwemazuva 30 asi vachiwana mihoro yavo kuti vaongorore kuti vane chekuita nekusauya kubasa kwana mukoti vekanzuru ava. Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union vaSimbarashe James Tafirenyika vati vatambira kumiswa kwavo basa vachipomera kanzuru mhosva yekutyityidzira vanomirira kodzero dzevashandi.
Executive yakapihwa masuspension letters ekuti havachafanira kunge vachioneka pamakanzuro premises. Tinozvitambira nekuti ndohunhu hwamakabvira kare muchiita kuti ataura munodzinga.
Vatafirenyika vati zvino vakatyamadza kuti vangapomerwa mhosva yekunyengera vamwe washandi vachiti kusakwana kwemari dzemuhoro ndiko kunosunda mushandi wega wega kuti ade kuwedzerwa mari.
Tandoda kutaura kumacity fathers ndechekuti munhu haaudzwe kunzi une nzara, munhu anoona nzara yemumba make, hapana chatichachinja. Ende nanhasi tongoda kukurudzira kuti kanzuru ngaingopa manesi mari inokwana inoita kuti vakwanise kubhadhara maschool fees avo.
Mumwe zveamiswa basa amai yeukainya munga vanova Nyamukuta vaudza Studio 7 kuti mihoro yavo haina zvaichaita nekuda kwekukwira kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Amai Nyamunga vakurudzira kanzuru kuti ite hurukuro navo.
$900 as a basic salary ndiyo yaitambirwa. Iye zvino zvinhu zvachinja zvakanyanya muZimbabwe. Hapana asiri kuzviziva, hapana asiri kuona zviri kuitika. Zvachinja kanopetwa kukwana ka16 kana ka17. Isusu tingoramba tichingotambira mari iyoyo. Manesi arikungonziramba uchitambira mari iyoyo apa kubasa chaiko chekudya unenge usina. Ipapo tinongoti kuna employer vedu, veduwe onaiwo zvinenge zvitaurwa nevanhu, inzwaiwo zvinenge zvitaurwa nevanhu, itai madialogues nevanhu. Vashandi vanhu, mushandirwi munhu.
Mabhara nemukuru wekanzuru vahosa yaChisango vaudza Studio 7 kuti vambomisa basa nhengo dzeZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union idzi vachiti vashandi ava havana kutevedzera nzira dzinotarisirwa pakuramwa mabasa.
Ishu yanga iripo ndeyekuti madisciplinary issues atiri kutora. Tine yatinoita yecollective bargaining exercise musit of Harare yekuti vashandi vane vamiririri vavo vari registered. Isusu wose asa employer tinonosangana navo kuimplement council kana vaine zvichemo. Saka ava vanhu vanosuspendwa nyaya yekuti havana kutevera procedure yekuhandlwa kwemaissues avo. Because patime imwe chete iyoyo isiri kunegoshera nevamiriri vevashandi vari registered. Ava isusu havasi registered hativazivi, but influence yavo nemathreatenings avanga vachiita kune vamwe ndoaita kuti tivasuspende.
Kuramwa mabasa kwevakoti vekanzuru kwakauya panguva iyo vana chiremba kuzvipatira zvehurumende vasiri kuendawo kumabasa. Izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kutyora kodzero dzevarwere zvakanyanya. Zvipatara zvekanzuru ndizvo zvinotanga kuona varwere vasati vaenda kuzvipatira zvikuru zvakaita separire Nyatwa neHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Urongwa hwekudzosera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvainge zviri muupoteri pamuzinda wevapoteri weDuke Refugee Camp muBotswana watanga nhasi pachidzoserwa vanhu makumi mana kusanganisira vana vadiki. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Chikwata chekutanga chevanhu makumi mana kusanganisira vana vadiki chasimuka nhasi mangwanani nebhazi rimwe chete chakananga kumusha kwachakatiza makore gumi apfuura. Bhazi iri rabuda pamuzinda weDuku Refugee Camp rakadungamidzana nemarori mashanu ayanga akazara nemidziyo yaimbo yevapoteri ava inosanganisira mafiriji, mabhasikoro uye zvekudya. Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri muBotswana Maitobo Letlhage vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huri kuitirwa avo vakaratidza chido chekudzoserwa kumusha, vachiti chimwe chikwata chevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vari kutarisirwa kutevera nemusi wechitatu.
Tiri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvanga zviri vapoteri, zvaratidza chido chekudzokera kumusha.
Pakupera kwesvondo rakapera, amai Letlhage vaudza Studio 7 kuti vanhu zana nemakumi mashanu vanga vanyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha, uye vanoti vazhinji vanotarisirwa kunyoresa mumazuva ari kutevera. Amai Letlhage vanoti avo vanenge vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha mushure memusi wa31 zvita gore rino vachaitwa musengaberi nevashandi vezvekupinda nekubuda kwevanhu kana kuti immigration yenyika iyi, sezvo upoteri hwavo muBotswana hwakapera muna 2013. Vachitaura neStudio 7, mukuru wesangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose muBotswana reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR vaArvind Gupta vanoti vaimbo vevapoteri ava vachagashirwa nevesangano iri pamwe nevakuru vehurumende kana vasvika kumuzinda wakavakirwa pedyo nemuganhu wenyika mbiri idzi wePlumtree Border Post vogara kwamazuva mashoma vasati vaendeswa kumisha yavo. VaGupta vaenderana mberi vachiti vanhu vane makore anodarika gumi nemasere vabatsirwa nemari inosvika madhora $300 ekuAmerica, ukuwo vana vadiki vachapiwa madhora $100 ekuAmerica. Ruzhinji rwevapoteri vataura neStudio 7 ruchatora danho rekunyoresa mazita kuti rudzoserwe kumusha nokuti runotya kuzozuzurudzwa pamwe nekurohwa nemapurisa enyika iyi mushure mekuramba kudzokera kumusha sezvakaitikira vamwe vavo vanobva kuNamibia. Vabekimpiroweza avo vachiri kutsika madziro panyaya yekudzoserwa kumusha vanoti ruzhinji rwaratidza chido chekudzokera kumusha ruri kutya kuitwa zvekumanikidzwa.
Vakataura kuti vanhu vanofanira kunyoresa vaende, kana vasina kunyoresa vanodipo pamusha pe31 December. Munhu wese anofanira kunge akanyoresa macomplaints vanofanira kunyora matsamba.
Asi muzvalepedzisai gorondo vanoti kudzokera kumusha ndiyo nzira ingashandura upenyu hwavo, vachiti vakatambisa makora avo gumi vagere pamuzinda uyu sezvo vanga vasingabvumidzwa kushanda.
Indiona sokuti kuendeswa senhapo hazvina kunaka. Kumba hatina kudzingwa, munhu ngaadzokere kumba kwavo nguva iripo, because kumba sadza ririkoko, vanhu ngaadzokere kudzimba. Zimbabwe yedu ichanaka rimwe zuva.
Vapoteri ava avo ruzhinji rwavo vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa reMDC vanoti vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika idzo dzanga dzadzokororwa kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Musangano wepagore weZANU-PF uri kutanga mangwana uchipera musi wesvondo uchiitwa pasi pedingindira rakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi panosvika gore ra2030 kana kuti Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vari kutarisirwa pamusangano uyu uri kuitirwa mudunhu reMarsh East kuGoromonzi. Asi kunyange hazvo sarudzo dzemutungamiri wenyika dziriko muna 2023, matunhu akawanda ebato iri atotanga kuti achatsigira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa kuti vakwikwidze zvakare musarudzo idzi. Kuti tinzwe nezvemusangano uyu, tabata vanoona nezvevechidiki muZANU-PF vapupurai togarepi.
Wakakosha nekuti pa People's Conference kazhinji zvatinonyaya kutarisa zvekuti bvagove patakaita National People's Conference 2018 kusvika iko zvino patasvika, zvii zvatakanga takasunga
patakaita ma resolutions edu ndezvipi zvatakaita zvakanaka zvikabudirira ndapapi patakawana zvikozhero ndapapi patinoda kuti tiite wedzere simba saka tichiongorora mabasa edu yose iwawo saka iko zvinotoronga zvekuti programu yatichaita kubva izvozvi muna December muno kusvika muna December we next year ndezvipi zvisungo zvotoita zvinotiita kuti tichi ndo zvatinoturira kuhurumende manje kuti isusu mutangano uri kutonga tinotarisira kuti muite izvi
asi vamwe vanopikisa honorable vanoti kosei muchibva makurumidza kuti tinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire bato zvakare musarudzo dza 2023 hamusi kunge makurumidzisa here apa
zvinoitika muya revolutionary party blessing revolution yese inotungamirirwa nemunhu one at a given time president vedu veparty handiti ndivamunangagwa pari zvino saka titarali our party tinenge takatarisa mutungamiri watiinaye saka vanhu vedu vane kodzero yokuti zvavari kuita vamunangagwa iko zvino zviri kutifadza saka zvavari kuita izvozvizvi tinoda kuti vazviite patinoenda futi 2023 tinovimba kuti zvinobudisa Zimbabwe ikodzero yavana vezanupf ikodzero yavana vezimbabwe saka zvokuti tinomanya ndivani watambomanyirana naye isu tiri kuita zvinhu zvomumba medu isu tinovimba kuti vamunangagwa vakapinda 2023 tinoita tosvika kukenani
munyori anoona nezvevechidiki muzanupf youth league vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare tabatawo mutungamiri wechidiki muMDC Youth Assembly vaObeyStole tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei zviri kuitwa nezanupf zvekuti vamunangagwa ndo vanofanira kudzokera panyanga muna 2023
zviri kuoneka pajekerere kuti zanupf kuburikidza nemutungamiriri wayona Emmerson Mnangagwa vakoniwa mhuri yezimbabwe vatadza kuti pave nekutungamirira kwakanaka padofara kutotangira kutaura ndepekuti vamunangagwa number one havasitori mutungamiriri wenyika asi mutungamiriri wavanhu vashoma-shoma vanova vakamugadza isu tinoziva kuti utungamiriri hunoiswa navanhu vanenge vasarudza kwete kugadza munhu mukaona vanhu votaura mashoko ivayo idzidziso yakutotipawo chenjedzo kuti tizive kuti vatogadzira zvekare kunobirira sarudzo zvichatevera makore anotevera nokuti munhu unoziva kuti munhu anosarudzwa nevanhu haangava nechokwadi chekuti mutungamiriri achange avani kana sarudzo dzacho dzisati dzaitwa saka zvinotaridza badzi kutoti zanupf yatoenderera mberi kare neurongwa hwekuti anobirira sarudzo dzemhuri yezimbabwe
toendawo kune imwe nyaya munotambirawo sei kuchenurwa nedare kwaiitwa imwe nhengo yebato renyu revechidiki vaostalosizio
chiitiko chakagara chakatononoka nechekare haana mhosva yakanga apara mukomana arimo mukati menyika yezimbabwe ari kungotaura mashoko ari kubata munhu wese pane ino nyika kuti nyika ino yaminama zvinhu zvaamanyamamire nerongo nokudaro nyika ino inoda shanduko saka hongu tinotenda kuti vazosvika panguva yekunzwisisa kuti vari kutambudza munhu asina mhosva asi hataifanira kunge tatombosvika pachikamu chekunge achishungurudzwa achitambudzwa kwemwedzi yose yanga achienda kumatare edzimhosva achinopomerwa mhosva yasina kupara uye mhosva yasingazombopari ndinomuziva nondinoshanda naye vaostalosizi havasi munhu wemhirizhonga
mutungamiri wechidiki muMDC Youth Assembly vaObeyStole vachitaura vari parunare muHarare chizvarwa cheSouth Africa Zozivini Tunzi ndiye akatora mukombe wetsvarakadenga yepasi rose makwikwi eMiss Universe akaitirwa muAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica nezuro Zozivini uyo ane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa akakunda vamwe makumi mapfumbamwe vaaikwikwidzana navo mumakundano aya iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika vatungamiri veDemocratic Party neRepublican Party vari mukomiti inoona nezvemutemo mudare reparamende yeUS House Judiciary Committee varatidza maonero akasiyana kwazvo anoreverera kana kuchenura mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa kunzwi kwa kwezvipomerwa zvava Trump chiitiko chinonzi hachinyanyoitike munhoroondo yeAmerica mukati memakore mazana maviri nemakumi mana nematatu vaTrump vachive mutungamiri wechina kupomerwa mhosva yekuti vaida kushandisa simba ravo zvisizvo. Zvinhu zvaita manyamamire nerongo pachipatara chikuru chemudunhu remasvingo chemasvingo General Hospital sezvo kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwave kupa kuti mitumbi yevanhu vari mumochari iwore. Chipatara ichi chatarisanawo nerimwe dambudziko rekushomeka kwemvura. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Mukuru webasa pachipatara ichi vashadrick dzangaira yaudza studio 7 kuti dambudziko remagetsi nemvura riri kudzosera kumashure zvakanyanya basa pachipatara ichi. Vanoti pachipatara parikusera paine munhu wakaipa uri kubva kumochari nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Vakumbirawo zvese kuti isavadzimire magetsi. Vatiwo jenarita ravainaro harisi kushanda zvakanaka sezvo rave kuremerwa nekudaro vanoda rubatsiro rwokutenga rimwe rinoti dhonzei.
Magetsi ari kuafecta quite a lot because tine maemergency pana panouya pana panga masizers mafractures machi anoda kuti ainde mutheatre. Saka mutheatre hamuna magetsi. Hatitauri zvetheatre chete, kune maimportant nhanikire wards nemadepartments akafana nemochari chaiyo chaiyo lasii quite on work because of zvi akusa magetsi.
Magetsi ari kudzimwa kunyange hazvo kuri kutaurirana nezvemhando dzemoto. Vasfortune chasi vakati zesa yaizarodzima magetsi kunzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunogaiwa mvura. Panyaya yezvekushomeka kwemvura vazangarai vatiwo chipatara ichi chiri kutopema kuti chikwanise kucheresa zvibhorani. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa zita rake ati kushayikwa kwemagetsi nemvura kuri kuvaomesera pabasa.
Idambudziko mapeshenzi adomwa mushonga adakuchikafu chibikwe nemvura. Mishini inoshanda panapa inoshandisa mvura nekuva chazvo achiwa nemvura. Saka zvokutaura kuti basa risafamba zvakanaka pachipatara chose. Chishuwo zvokudai zvagadzirisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Dzimwe hama dzevarwere dzakaita savashadrick mujinga dzinoti dzanzwawo nekumbira mvura muvanhu vanogara mumusha werodhini uri pedo avo vari kunetsekawo nekuiwana. Studio 7 yashanyira chipatara ichi ikaona hama dzevarwere dzichipinda muzvipatara dzakabata zvigubhu nemigomo yemvura. Dhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda rakatarisa nedambudziko rekushomeka kwemvura zvichikonzerwa nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kunocheneswa mvura kubushmead water works. Mvura iyi inenge yadhonzwa kubva kudhamu remutirikwi. Mumwe murwere vakudzai manatsa vari muwadhi yevarume pachipatara apa vane chirwere cheshuga vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti zvimbudzi zvisashandire zvakanaka.
Mvura totumira valine imwe yacho totidai kuvigwa kumbva kumba. Matelezi macho mepi zvingachapindi. Challenge iri kune vaya vanenge vasina hama. Vanenge vachibva pana kutu panano vanenge vaadmitwa kuno. Hakwanisi chero kuwana chigubhu chacho chachangana kuti chichaiwa zvekuti awane 2 liters yake yemvura yekumwa. Saka ndo challenge iri pano pachipatara.
Imwewo hama yemurwere vaThomas Marume vanoti kushayikwa kwemvura kwavashayisa mufaro.
Mvura hakuna, kutoti mwana atowana mvura yekumwa ndinotondotenga panze ichidhura. Madhokotera ari kuuya hawo kuzomutarira asi hapana betsero yaari kumupa mwana wangu. Kubva pasvondo mbiri dzapfuura vanongonyora pazvikadhi zvauri kuona izvezvi vozoti chiendai kwanzi kufamasi kundotarira mushonga. Hino ukaenda kufamasi zvemwana angu dambudziko ravapo nderekuti vari kuda maus. Apa ini handina pandobva kwagutuko handimawani.
Meya waguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi nezesa vachiti vakambozama kutaura nebazi iri asi zviri kuramba.
Dambudziko guru ratinaro ratikusangana naro sisito masvingo nderekuti kubushmead kwedu kwatinopamba mvura uko tirikuvharigwa magetsi nezesa, tirikuafektwa neload shedding. Tinowana magetsi kuda kwe 4 hours 5 hours or 6 hours hatisati tambowana magetsi kwe 8 hours dziri consecutive pamadays pavhiki. Saka zvadaro tetisina magetsi tetisingakwanisi kupamba mvura inosvika kuhospital. Saka chero tichida kuti tivawane mvura hatina mao maitiro kuti tirikwanisa kuvapa mvura nokuti hatina magetsi. Sezvo ranhasi unoyu hakutorina magetsi completely. Saka kurovatoti hakuna chiri kuitoitwa kubushmead. Zvinhu zvese mishina yakatomira nokuti hatina magetsi. Takaita maefforts ekutanga takambenda kuna Minister of State vachadzamira ndobva tata meeting navo na regional manager wakwamutare uku. ndobva vatipromisa kuti vachatibatanidza ne vachatipa a dedicated line.
Vana chiremba pachipatara ichi havana havo kuramwa mabasa sezvakaita vamwe muHarare nekuBurawayo, asi vanoti havasi kushanda zvakanaka nematambudziko avanosangana navo ekushayikwa kwemvura pamwe chete nemishonga yakakwana. Ndakamirira Studio 7 Masungo, ndini Gandri Maramba.
Munhau dzemitambo tombonzwa nyaya Joe Ngodzo kubva kuna Michael Kariati.
Ngodzo anoti ane chikwereti chakakura kuCapes United zvekuti ari kuzvipira kutambira maGreen Machine kusvika chikwata ichi chati hachichamuda. Mutambi uyu oyo anobva mumhuri ine mukurumbira munhabvu inosanganisira Johannes naZefana Yangodzo anoti dai pasina Capes United ingadai asiri paari pari zvino zvekuti ari kuda kuripa zvavakamuitira. Ngodzo akatorwa neCapes United muna 2015 mushure mekunge adzingwa neHighlanders achipomerwa mhosva dzemisikanzwa yaisanganisira kuuya kugadziriro nevamwe akadhakwa. Izvi zvakauya mushure mekunge Ngodzo adzingwa zvekare neFC Platinum nemhaka dzimwe chetedzo Capes United ndokumupa mukana kunyange zvakadaro.
Ndinoda kutenda Capes United. Pandakabva kuHighlanders vakanditambira vakandichengeta zvakanaka, ini ndikashandawo nesimba ndikasvika ndave pandiri nhasi.
Gore rino Ngodzo akawanikwa ari iye akatamba nhabvu zvinodakadza kudarika vamwe vese ndokutambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year achiteverwa naRalph Kaondera weTriangle naPrince Dube weHighlanders. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu Vafarai Mashonganyika vanoti Ngodzo ndiye aikodzera kutora mukombe uyu vachiti ivo nematambiro ake emhando yepamusoro vari kuona Capes United ichitora mukombe weLeague.
Ndini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvinezvi ndirikuona kuti iri kutora league. Josta Ngodzo yaya anodeserva kutora Soccer Star of the Year. Kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Pamusoro pemukombe weSoccer Star of the Year Ngodzo akatambidzwa zvekare mari inoita iyo zvuru 10 nezviviri zvemadhora emuZimbabwe RTGS 12,000 iyo yakaenzana nemazana matanhatu emari yekuAmerica kana kuti $600. Asi veruzhinji kusanganisira muzvare chiedza chidya usiku vanoti mari iyi ishoma zvikuru vatarisa mari dziri kutambidzwa mutambi akadai munyika dzakavakidzana neZimbabwe.
Soccer Star wedu semubayiro wegore rese mari yakapiwa ishomasa tikaisa kumaUS inenge iri 600 chete. Ukatasa mamirira akaita nyika yedu hapana chinobatika chaanogona kuita nayo. Asi katasa dzimwe nyika dzakaita sanaZambia, South Africa, Botswana, Zimbabwe inofanira kungokopawo. Dai vakamupawo kana 1,000 zvaiitawo zviri nani.
Asi Ngodzo haasati apedza basa rake sezvo Capes United ichiri nehondo huru yekurwira kutora mukombe weLeague. Chikwata ichi chine mapoints maviri pamusoro peFC Platinum. Asi tinofarira kukunda mumutambo uriko nechitatu neNgezi Platinum Stars kuti varambe vari munzira yekutora mukombe uyu. Kunyange hazvo Capes United ichiwanzorova Ngezi muBaobab Stadium, murairidzi wavo Darlington Dodo ari kubvuma kuti mutambo uyu wakaoma zvikuru. VePremier Soccer League vari kuda kuti mitambo ipere yesvondo rino zvekuti varonga mitambo pakati pesvondo iyo iri kutanga mangwana kusvika chitatu mwaka uchizopera mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika apo ZANUPF yave kutanga musangano wayo pagore kuGoromonzi. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Standekile Mhlanga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.